Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25, 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga vomiswa pamberi pedare nhasi.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinangos vanyuzi izvi zvavakovari kunanga pembera kuti vanoitei. Asi muonerangu ndokuti pamutemo hapasina maminista kubva kwaitwa tionini.
Vapo mangwana vanoti vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo uye vamwe vatungamiri vechidiki vezanup f youth league vakudzai Chipanga navainocend hamandishe vamiswa pamberi pedare remajor street muharare nhasi. Vatatu ava vanga vachiti vanoda kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Kuti tinzwe zvizhinji nezvechikumbiro ichi, tinoenda kumutori wedu wenhau Godwin Mangudya uye uyo anga ari kudare.
Vachombo vati vainge vatorara manheru emusi wa15 mbudzi apo vanhu vainge vakapfeka mbatya dzechiuto vakavhara kumeso kwavo, vakapaza gedhi, madhoo pamwe nemahwindo epamba pavo vakavapamba ndokuvavhara kumeso. Vachombo vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vati vaipomerwa mhosva dzekusafambisa musangano wezanup f zvakanaka pamwe nekusaita basa zvakanaka apo vaive gurukota rezvematunhu. Vati havana kurohwa uye vaibvumidzwa kuona chiremba kana kuvigirwa zvese zvavaida kubva kumba kwavo. Vachombo vati musi wechitatu vakadzorwa kumba vakawana vakamirirwa nemapurisa vachibva vasungwa ndokuendeswa kuHarare Central Police Station. Muchuchisi vaEgmonya Zamba vati vachombo vane mhosva nhatu dzeuori pamwe nekusafambisa mari zvakanaka kana kuti fraud dzinosanganisira mabhiro nemadhora emari yemuzimbabwe uye vanoda kuti nyaya yavachombo itange kunzikwa kubva musi wa8 zvita vachibva kujeri. Asi gweta ravachombo muzvinafundo Love Mumadhuku vange vari kuramba izvi vachiti musungwa akagariswa muusungwa kwenguva yakareba uye anofanira kuburiswa sezvo kodzero dzake dzakatyorwa. Vati bumbiro renyika rinosungira kuti munhu aendeswe kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere asati akwana kana kusunungurwa kana izvi zvisina kuitika. Muchuchusi ange ari kuti vachombo vakasungwa nechitatu uye vaunzwa kudare munguva iri pamutemo. Asi vamadhuku vati musungwa aburitsa umbowo hunoratidza kuti kunyange ainge asiri mumaoko emapurisa kubva musi wa15 mbudzi zviri pachena kuti ainge atorwa nevanhu vari muhurumende uye anofanira kuburiswa. Vamadhuku vati nyika inoziva zvainge zviri kuitika kubva musi wa15 apo mauto akazivisa kuti ainge ave kutora matanho ekugadzirisa nhubu dzaifurira vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe kuti vasatonge nemazvo. Vamadhuku vati zviri pachena kuti vachombo ndemumwe wevanhu vaidiwa nemauto. Vatiwo bumbiro rinotaura pachena kuti hazvinei nekuti munhu asungwa nebazi ripi rehurumende uye anofanira kunzwa kudare mukati nemaawa makumi mana nemasere. Vati kana vachombo vakasaburiswa sezvo vakagara nguva yakareba vari muusungwa zvinoreva kuti matare edzimhosva nebumbiro anenge asina basa sezvo zvichireva kuti mapurisa kana mauto anokwanisa kuita mabiro ajojina nevanhu. Vamadhuku ndivo vari kumirira vachipanga uye vari kuda kuti vaburiswe nechikonzero chekuti vakagarisa muusungwa. Vachipanga vakasungwa musi mumwe chete navachombo. VaInocend Hamandishe vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muzanup f avo vari kupomerwa mhosva shanu dzekupamba vanhu vashanu kana kuti abduction muna 2015 pamwe neimwe yekuzvidza mukuru wemauto general Constantine Chiwenga pamwe nemapurisa nemauto vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa8 zvita. vahamandishe vachatongwa vachibva kuremand. Gweta ravahamandishe vaEmmanuel Samundombe vaudzadare kuti vahamandishe vakagara nguva yakareba zvakanyanya vari muusungwa uye vange vachifanira kutongwa vachibva kumba. Asi muchuchusi vaEdmond Nyazamba vati vahamandishe vakasungwa kuswera nezuro uye vauya kudare panguva inobvumidzwa pamutemo. VaSamundombe vati zviri pachena kuti vahamandishe vakasungwa svondora pfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti mauto uye veruzhinji vave kuzviziva. Mutongi vaHosaya Mujaya vapa mutongo wekuti vahamandishe vatongwe vachibva kuremand sezvo vahamandishe vatadza kupa umbo hunoratidza kuti vainge vari musungwa kubva svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, vaimbo vemunyori wevechidiki muzano PF vakudzana ichipanga vaudza dare kuti vakasungwa mukamba yemapurisa yeBorodale nevanhu vaive nepfuti dzerudzi rwemaAK-47 mushure mekunge vaenda kukamba iyi kuti vandochengetedzwa. Vachipanga avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mukuru wemauto General Chiwenga pamwe nemauto vati vakaenda kukamba iyi mushure mekufonerwa nemapurisa achivazivisa kuti upenyu hwavo hwainge hwave mutsekwende. Vaudzawo dare kuti vaSevia Kasukuwere vainge vavafonera vachivaudza kuti vaIgnatius Chombo vainge vatotorwa uye kumba kwavaJonathan Muene kwavo kwainge kwaridzwa pfuti. Pavabvunzwa kuti vanoziva vanhu vakavasunga here vachipanga vati vanofungidzira kuti vanhu ava mapurisa sezvo vakatorwa pakamba yemapurisa. Vati ivo nemudzimai wavo vakarohwa zvakaipisisa paBorodale Police Station uye vakazovharwa kumeso ndokukandwa motokari vakaendeswa kunzvimbo yavasingazive uko vainge vari kubva musi uyoyo kusvika kusora nezuro apo vakazonosiyiwa pamba pavo ndokuchisungwa nevanhu vakazovaudza kuti vainge vari mapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mashoko achango tambira anoti vachombo navachipanga vanzi vadzoke zvakare kudare nemusomuvhuro kuti dare ridzeye chikumbiro chavo chekuti vapiwe here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutarisirwa kudoma dare ravo remakurukota svondo rinouya. Mukuziya nyaya iyi tabata mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
By next week, maybe kunana Tuesday, Wednesday, tinyangozva nyuzi izvi zvava kwavari hakuna angapembera kuti vanoitei. Asi muone ravo ndokuti pamutemo hapasina maminista vapo vaitwa tsoni nokuti vanga varipo vanguva nemandeti yemutungamiri anga aripo. Pakutorewawo kuti pave nehurumende yavanotonga nayo maminista afanira kutsarudzwa nokukasika. Handifungi kuti ingasvika chitatu vasati vaita basa.
Vamangwana, ko vamonga vachiti ngapamboumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti inonzi transitional authority pakamirirwa sarudzo, munoti kudii kwavanhu?
Izvozvo zviri kunze kwemutemo nokuti constitution yenyika yedu inoti kana mutungamiriri anga aripo akabva pato ranga richitonga nomutungamiriri iwoyo rosarudza anomutsiva roenderera mberi nokutonga. Saka kana kuda inclusive government neima kutoreva kuti titakura zvisa constitution yatakawirirana. Saka hazvigoni izvozvo. Kana vangoitavo mutsa norudo gwavo kuti avanonosarudzawo panosarudza maminista one or two from the opposition norudo gwavo asina kumanikidzwa nomunhu.
Mutedzeri wemunyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Mukuziya nezvedare remakurukota tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge tikavabvunza kuti zviri nyore here kudoma dare iri.
VaZulu, nyaya yekusarudzwa kwemakurukota navamunangagwa handifungi kuti ichava nyaya yakanyanya kuita nyore kwavari nemhaka yekuti munyika manyanyobuda pfungwa dzakawandawanda. Dzimwe dzacho taitodziona pazvivhitivhiti, dzimwe dzacho taingosanganawo nadzo imomo mumaWhatsApp. Pfungwa dzimwe dziri kubuda zvakasimba ipfungwa dzekuti vamunangagwa vanofanira kunge vachidoma makurukota nevatevedzeri vavo vanosanganisira vamwe vasingabvi mumusangano wavo weZANU PF kureva kuti vanogona kunge vachibvawo kune mimwe misangano yakafanana nemasangano anokuchichisa asi pamwe mamwe acho ariwo zvakare muparamende. But dzinozotutsirwa pfungwa idzozvo nekuti vanofanira kusarudzawo zvakare vamwe vanenge vasinei nezvematongerwo enyika asi dziri nyanzvi mumabasa atinenge tichikwanisa kuita kuti vavabatsire. Ndochekutanga ichocho pfungwa dziripo, asi dzimwe pfungwa dziripo zvakare ipfungwa dzekuti vamunangagwa semunhu akabatsirwa nevanhu vakati wandei mumusangano wavo wezanupf wava vanga vachishanda navo vari Lacoste, vanogona kunge vari pane yatingati pachirungu under pressure yekuti vachifadza vanhu vakavabatsira kuti vange vari pavasvika apapa. Saka vamunangagwa zvakare vanogona kufaurirana nevamwe vavo muzanupf panhau yekuda kutoma vamwe vanenge vasiri nhengo dzemusangano, nyanyanya vanenge vasitori zvakare nhengo dzeiyo yatingati team Lacoste. Saka ndoona sekuti hapana kunyanyo kuvapfavira vamunangagwa kuti vange vachidoma makurukota avo ekushanda navo.
Asi nenguva yasarai munoona dare remakurukota ravo richiita maminimini here kugadzirisa matambudziko ese akatarisana nenyika?
Vazulu, kunyangwe vakanzi ndivana mazvikota, kunyangwe vakanzi ndivana godobori, kunyange vakanzi maprofita emhando yepamusorosoro, kana kutonzi ndevamwe vanopota vachigara pasi pemvura vachitsvaka nekuwana mazano, nyaya iripo iri pachena ndeyekuti kubva pari nhasi kusvika pachaitwa sarudzo dziri kunzi dziri kufanira kunge dzichiitwa, hapana chichiri bibi kana minana yatichatarisira kuti makurukota avo angange achiita.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muHarare. Mutezeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vane mukana wekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. Tavabvunza maonero avo nemamiriro akaita zvino.
Hazini chikuru chatoda kutanga nacho ndechekuti tinotenda vanhu vese veZimbabwe kuti pakaita transfer of power kubva kuno mumwe president zvinda kuno mumwe murunyararo murufaro. Endezvo tinoda kuzvikudza nokuti asizvo zvatofanira kutora for granted, tinoda kutenda Mwari zvikurusa naizvozvo. Ingati economy yanga isinga performi, hakuna cash, hakuna investment inopinda munyika, saka izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe zvese izvozvo zvinokurumidza. Saka chokutanga-tanga panyaya yebudget yepolisi inoda kuitwa, pafanira kutanga patariswa kuti tasunungura zvinhu zvakaoma mumitemo yedu zvinoita kuti vanhu vokunze kana kuti vatioti maforeign investors vasauya munyika medu. Saka chikuru ndechekugadzirisa mutemo wekuti vanhu ngavagone kuuya kuzoinvesta, kana vakaya kuzoinvesta muZimbabwe mari dzavo hapana anovanzvikira vanodzokera nadzo, zvobatsira nyika. Saka ndingati ndochinhu chikuru choda kutanga chaitwa. Kozoti kechipiri, hurumende itsvai rapinda iyi inobva kuti inatso kutarisa kuona kuti nyaya yemacivil servants kwanga kuchidyiwa mari yakanyatsa kuti wandei. Iyo zvofanirwa kuti zvitariswe kuti panowana here yatinoti isusu civil servants reform program inoita kuti tive ne lean and efficient civil service inenge ichidelivera service zvakarurama. Zvinenge zvisingagoni kuti zvigare mucivil service kana kumaparasetal ngazvibviswe zvese zvitengeswe zvinooparata zviri muprivate sector. Iyo zvofanirwa kuti zvibude zvitaurwa as a pronouncement yelaw inenge ichibva mubudget. Kechitatu, nyaya yemari yanga isipo vanhu vachigara mumaqu, zvinhu zvese zvofanirwa kuti zvitariswe zvekuti chii chingaitwa. Nokuti vakakurumidza pakaindurizwa bhondi pasingagoni kuti vanhu vaexporte hazvava zvobatsira. Saka introduction yebhondi inofanirwa kusapotwa nekusudurura mitemo yanga yakaoma yogadziriswa iyoyo futi. Kouya kechina Indigenization Act, Indigenization Act yedu yakachiridzira vanhu vokuinvesta muZimbabwe. Iyoyo ndeimwe yaimwe hurusa ida kuti igadziriswe iattracte vanhu. Fareka vanhu vanga vachida kuuya kuzoinvesta wekunigeria uya the richest man in Africa. Iye zvino ngaandoingenjwa kuti titomutsvaga kuti uya uzoinvesta.
Asi izvi zvinokwanisika kuitwa here nechimbi chimbi, nekuti vanhu vakawanda vari kutarisira zvakawanda kubva kuna vamunangagwa nehurumende yavo?
Ndo zvavanotofanirwa kutoita. Ngavarege kumbofunga kuti nokuti kuchaita maelections gore rinouya, ngavachaisa polisi inotokurumidzisa kuti vanhu vamhanye vese chero vanoda kuuya kuzoinvesta muZimbabwe, vanobva mhiri kwemakungwa nedzimwenyu vamhanye vauye kuZimbabwe.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reCZA vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. tino tarisa zvirikuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemugari wekuchingwizi vaMilton Shumba nemaonero avo nevagari vekunharaunda yavo pakusiya basa kwakaita vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuti vagari vanotarisira kuti matambudziko avo achagadziriswa here mushure mekutamiswa kubva kumahombe kombe erwizi Tokwe Mukosi.
Kupinda kwa vamunangagwa isu hatipokani nako nokuti hatisiri vanhu vatingati tine divi ratakarerekera. Isu tichibviswa kwatakanga tiri neTokwe Mukosi iprojekti inotarisana nenyika, iprojekti inoita kuti nyika ibudirire. Saka urongwa hwese hunoitwa nehurumende, kana tichitaura tichiti hurumende haisiri ZANU-PF, mubatanidzwa wamapato. Saka tinongogamuchira kuti hurumende yakatibvisa inazvo inawo urongwa hwekuti ibudirire, kana kuri kubudirira, nokuti tichitaurirwa isu tainzi tinofanira kuva nemadiridziro, tinofanira kuti tive vanhu vanogara vakasununguka. Saka kana vamunangagwa zvavapo sapurezidendi wedu vanyuwani vakangotevedzerawo zvifungo izvozvo kana kupfuurikidza ndifunga zvingangotiitira zvakanaka. Saka tinongovatambira sezavari, tinovatambira sapurezidendi wedu, hatina datatarerekera pari zvino.
Asi vanhu vari kugarawo here vakasununguka pari zvino?
Dai tatava nemaofa leta ndopataiti takugara takasununguka. Chinoita kudaro ndechekuti kune vamwe vanhu vanditari dzavo, ndiri kutaura ndakatarisana nesection C, D neE. Kune vamwe vanhu vane mari dzavo vanokwanisa kusinga mabhoho, ndisingatauri vanhu vari kumahectars. Vari kuC, D neE havakusi kukwanisa kusinga mabhoho nekuti havazivi ramangwana. Saka zvatiri kungofunga ndezvekuti purezidendi vanyuwani vapa vamunangagwa pamwe vachaita kuti votuma delegation inotungamirwa navachimedza vanova minista vedu vouya kwedu vozoadressa situation yedu.
Ko mari maamati mapedza kupiwa here dzemuripo?
Mari hatisati tapedza kupiwa, vanhu vari kupiwa sepandakambotaura paya 20%.
Avo vanga vari mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vari parunare kuchingwizi kumasvingo. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizinisi anoita bhizinisi rake ari muno muAmerica nekumusha kuZimbabwe. Amai ava vanoti zvakakosha kuti madzimai vasatye kutanga mabhizimisi vachiita zvinhu zvavanofarira. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bhizinisi ravo ravanoita rinonzi chii.
Ndinonzi Mabel Machabunga Butler, ndiri director and creator weTapira skincare products and also a spa in South Carolina inonzi Body Sugaring and Wellness Spa. Tapira yakatanga 2015, Body Sugaring yakatanga muna 2010. Saka kwakatanga spa ndisati ndaita product line. Product line yedu ndeye skincare, ndinoita maererano neganda redu isusu vanhu vatema, as well as my products in my body treatments like sugaring body removal and shaswa kuma spas nemusforum no America.
Saka muri kutambirwa sei nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica?
Zvizvarwa zviri kuZimbabwe not only zviri kuAmerica but zviri kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakatitenderedza zviri kutambira ma products edu, nekuti dambudziko hombe ratiri kuona kwatiri ma products anga ari pamarket anga ari kuita kugadzira ganda revarungu rakanyanya panga pasina ma products anoshanda pane ganda redu. Problem yatinoita isusu zvakawanda vanhu vatema tikaita mabreakouts kana kuti mapunda aya tinosara nemavara anosara kumeso, and maproducts akawanda anga asingabvise dambudziko iri asina bleach. Saka product yatiri kuuya nayo haina bleach but iri kubvisa mavara iri kumeso, ndisiya ganda remunhu rakuratidzika zvakanaka.
Tinoona muri paMazimbabwe Achievers Award, zvinhu zvakadai zvakakosha sei kunemi munoita zvemabhizinesi?
zvakakosha kuonekwa uchionekwa one vanhu vekunyika kwako. Ndinosimboenda kumaspas kuno kuAmerica uchionekwa kuti une difference yaupita, kana uve munyika mako vakwanisa kurecognize zvaupita. Zvinotipa manyawi ende zvinotipa kuti tirambe tichida kuita zvatiri kuita tichibatsirana senharaund yemaZimbabweans.
Chii chakaita kuti unge
Re skin care inini ndichikura ndaiva nedambudziko reskin. Ende ndakatsvaka maproducts akawanda angasingakwanise kubatsira skin rangu. Ndichidzokera pakutaura kuti maproducts mazhinji ari on market ai chaketa for ma powerful ganda revarungu. Saka ndakasangana nema chemist ndakasangana nawo tichitaura kuti ndikuda kuti product iyi ingiri chaketa for ganda redu. Not only susu maZimbabweans chete but vanhu vese vane ganda dema. Ma African Americans kabati ndisinyanya kuitira rekwangu.
Shuro yenyu ndeyei samu zvina business.
Ndine vanasikana vairi saka ndichiona vachinditarisa zvandinoita kuencourage navana ivavo. Ndoda kuencourage vamwe vasikana vachiri kubuda kuti chero tiri kunze kwenyika tinokwanisa kuva tichiita mabhizinesi edu aya, hazvisi zvokuti tinongokwanisa kusenzera vamwe vanhu. Ende hangori mabhizinesi chete, chinhu chaunoda kuita muupenyu hazvinei nekuti ndezve skin, ndezve makeup, ndezve kumhanya, whatever that it is zvauda kuita muupenyu unokwanisa kungozviita, risingori basa rekuti uda kuita doctor kana nurse kana accountant.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai amai Mabel Machabunga Butler kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nemamiriro akaita zvinhu patinonzwa kuti mapurisa mumigwagwa havasi kutombowanikwa zvichienzaniswa nezvaisiitwa kare zvekuti vanhu vaitogara vachiita hwakitsina gonzo kutandanisana nemapurisa. Tichitarisa nyaya iyi tabata vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Resim Rights, Vaokei Machisa. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 vaMachisa. Tinokuchingamidza ine mufaro pa Studio 7 vaMachisa.
Tofara chose mukanya murewa.
Aiwa zvinofadza. VaMachisa, nhasi tati tingotarisa takanangana nekodzero dzevanhu. Tinonzwa vanhu vakawanda makore ese vagara muZimbabwe vachingochema nyaya dzekuti mapurisa ano vachikorera kodzero dzavo. Imiwo sesangano rinomirira kodzero dzevanhu muri kuonawo sei nyaya yekuti mapurisa amigwagwa umu haasi kuwanika?
Ndinoda kutaura ndechekuti kune makoronyera akati wandei anowanikwa ari mumapurisa. Vanonyanya kuita uori hwakanyanya. Izvo ndo zvanga zvanyanya kurwadza mhuri yeZimbabwe. Yokuti kana uchifamba nemotokari, kana uchifamba nepublic transport yakafanana nemakombi kana nemabhazi, zvotoita sokuti wapara mhosva kudrive. Zvotoita kuti sokuti wapara mhosva kupinda mukombi. Saka mazuva mashoma nene apfuura migwagwa yedu muZimbabwe makafura mhepo nokuti vanoita zveukoronyera kana kuti zveuori vari mapurisa hakuna.
Ndeipi kodzero huru yanga ichinyanyotyorwa nemapurisa?
Kodzero huru yanga ichityorwa ndeyekuti kune mapurisa anga achipinda muhomwe dzedu zvisina mvumo. Vanga vachipinda kunotidira izvo zvidiki diki zvatati nazvo. Munongoziva kutambura kuita kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Pamwe anenge ane kamari kadiki diki ikako paanopira petrol motikari make. Pamwe anosara nemari yetoge. Anotozopedzisira ati chiregai nditomupa mari yandanchifanira kumupa yetoge. Ndodzokera hangu rwendo rwehaushai budiriri.
Saka kushaikwa kwemapurisa mumigwagwa uku vakanzwa here zvichemo zvanga zvichiitwa nevanhu zvekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo?
Murewa, munoziva zviri kuitika muZimbabwe. Hakusi kunyeya naba. Masoja ndiwo achichamboona kuti zviri kuitika muZimbabwe zviiko zvii. Saka tisaite zvekureverana nemachita sekuti hazvisizvo zviri kuitika. Iwo mapurisa ndofunga akanzi no imi chimbomira ikunetsana nemhuri yeZimbabwe. Chimbogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamachisa nekuwana nguva yekutaura nesi pachirongwa chedu oneka izvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe muve nerunyararo maita yenyu.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum nhasi chasimudza mukombe weCastle Premier Soccer League mushure mekukunda Chapungu 2-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera yakadai. Bulawayo City 5, Vandu Rovers 0. Harare City 1, Haumain 0. Highlanders 1, Cape United 1. ZPC Kariba 2, Wange 0. Shabani 2, Yada 0. Ngezi Platinum 0, Triangle 0. Cholocho 0, Black Rhino 0. Dynamos 1, Chicken Inn 0. Chapungu 0, FC Platinum 2. Zvikwata zvabuda makwikwi eCastle Premier Soccer League zvinoti Harare City, Wange, Cholocho neVandu Rovers.
Ndanzonere kurira Tepia panyo watakundo kushira
Watakundo kushira Tia
ni watunga mira Tia ni wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama
Ayo
Sumiotetemba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mwafungo mirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muno tupuzire Napanuru watamu
Ndanzonere
Muno tupuzire So matora ambuya matora sekuru wapana tacheche kauya So matora mutoma matora mtazi yinama anisa egona Niso ziyanda chie manjasata ku Sumira yingi rose netonta ku Iringo zitaipaita atana ngu Iringo ziyandi kurira amainda gura Diyani ya chandira ira Kama zepeto masaira Daisi mwafunga nisa chaira Wete nga taimandi taira Muno tukuzire Napanuru watamo Muno tukuzire Muno njira ino Baba njitakure Isha njitakure
Njitakure
Jira kuzire Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyarima ndanzomere kurira esiya pane watakunokushira ndiani watungamira ndiani wafunganwa tichenesera nzira hazitetembe nyama tinozitemba pakati pehana chokuita apana
apana
kungomira mere yamangwana
Ndakure Nako kambo panorwadza moyo kubva kuna Winky D featuring Oliver Mtukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo navakudzai Chipanga navaInnocent Hamandishe vanomiswa pamberi pedare nhasi. Vamunangagwa votarisirwa kudoma dare remakurukota svondo rinouya. Chikwata cheFC Platinum chinosimudza mukombe weCastle Premier Soccer League wegore rino. Tinoti makorokoto kuvakomana vekuzvishavane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzesi isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Namukela ku studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 lwezi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo umiswa imithethwandaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokho
njengoba edele ngomphezana uPhiwe kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezame ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha indlela yesintu wakhe indlela yokuthi phambili.
Iqembu le-FC Platinum yilo intshantshu yalo mnyaka kusigaba se-Castle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eletshapungu nge-2-0 namhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ake waba umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo onguye umphathi ntambo wezemali umiswe phambi komthethwandaba we-Magistrate Court eHarare lamhlanje. Watshela umanje ukuthi wabotshwa mhla ngolwesithathu lweviki edluleyo ngabantu ababehlome begqoke impahla yebutho. UChombo othi akazange achawe njalo wavunyelwa ukubona labo dokotela bakhe uthi ucabangela ukuthi ucatshangelwa nguZulu ukuthi ukuxuku lezano PF elithiwa iG40 elasekela unkosikazi Grace Mgabe. Umanji udlulisele phambili langa lokuzwa isicelo sokuthi uChombo ahlawuliswe na imali yesibambiso ibail ngomvulo. Umenzi Visigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChombo uthi yena lemuli yakhe basebelele kusihlwa mhla ka 14 lwezi lapho kweza khona abantu ababegqoke impahla yabakubutho bezivale ubuso babhidliza isango bangena babulala lamasango phakathi endlini kunye lamafasitele baselemthatha ngodlakela wavalwa ubuso ngesaka. UChombo uthi wasiwa endaweni angayaziyo lapho afika wetheswa amacala abalisa ungahambisi kuhle umsebenzi webandla lezamPF kanye lokungaqhubi kuhle umsebenzi ngesikhathi engumphathi ntambo ogatsha olubona ngezokulondolozwa kwezabelo. UChombo uthi ngolwesithathu amasotsha ambisela ngekhaya kodwa wafica kulamapholisa emlindele ahle ambopha. Umtshutshisi umnumzana Edmore Nyazamba uthi uChombo wetheswa amacala amathathu abalisa ungethembeki, i-corruption kanye lobusela bokufihla iqiniso, i-fraud ngesiNgisi. UNyazamba ucele idale kuba avalelwe kuze kuyefika mhlaka 8 kunyanga kaMpalakazi. Igqwetha likaChombo umnumzana Lavumo Maduku uyaliphikisa leli cala njalo uthi amapholisa asephule umthetho ngoba sebevalele uChombo osekwedlule amalanga amabili okungekho emthethweni. Kodwa umtshutshisi uthi uChombo ubotshwe ngolwesithathu njalo ulethwe edale ngokusemthethweni. Kodwa uMaduku uthi isibotshwa asimelayo siveze ubufakazi bokuthi sibotshwe mhla ka 15 lwezi okusobala ukuba engowathathwa ngabantu bakahulumende kungakho kumele akhululwe. Umantshi umnumzana Elisha Singano ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe kulolu daba lamhla. Lokhu kwenzakala enye inkokheli yebandla lezanu PF abakhokheli bohlangothi lwabasakhulayo abathi umnumzana Innocent Amandishe lomnumzana Khuzai Chipanga labo bathoniswe besetheswa icala lokweyisa inkokheli zebutho. Umanji unkosikazi Josephine Sande ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe sokubana aphiwe na uChipanga imvumo yokuhlawula imali yesibambiso ibail. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esavunyelwa ngumthetho. UMaduku omela uChipanga uthe kumele akhululwe ngoba laye sevalelwe okwedlula isikhathi esivunyelwa ngumthetho. UChipanga laye ubotshwe ngasukulunye kuze kubotshwe umnumzana Chombo. UHamandishe yena uzaphindela emthethwandaba mhla ka 8 December. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amazwe angentshonalanga abikwa esamukela umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Elebhilitane libikwa lisithi lilindele ngabomvu ukuthi liphathise eleZimbabwe. Sixoxe lengcwethi ecumula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyaloba kathi sivele ngiloba i-article yami yani ngivele ngiloba ngesonto. Ngiyachasisa mina ukuthi uzanikwa ithuba lokuthi asuthise lokhu ade khuluma ngakho okwedemokrasi lo mnotho. Kodwa inkinga ukuthi njengoba evele ngumuntu ezana uPF kuzavuma yini ukuthi akhiphe isigogo lesana esezame ukukhetha abantu abangafucela umsebenzi wokuwakha ilizwe lethu nokuthi ephambili.
Manje nxa ukhangele okade kusenzakala kubandla leZANU PF lapho esibone umnumzana Mnangagwa ethwaliswe nzima, ubona ungani lokhu kumenze abe losekelo yini ebantwini kakhulu abasekeli beZANU PF?
Ungazinandelela ukuthi usekelo abelalo lusekelo kaningi oluqondane lozulu obovele ezonda umgabe leZANU PF. Abaningi abakhona engihlanganalaathethi bayathokoza ukuthi kube lethuba lokukhipha umgabe, kodwa lokhu akuthi ukuthi bathokozela yena uMnangagwa. Bazamthokozela nxa engakwanisa ukuthi ayenze izinto ezehlula umgabe. Kula bantu abekabakuZANU PF ababevele bele ngqondo eziqondileyo, ababevele bekhanya bekhuluma izinto ezengqondo kodwa bethehluleka ukwenza izinto abafuna ukuzenza ngoba ukhulu wayebakuzincindezela. Ngibona ngathi mina angazazize usekelo labantu bakhona abanjengabo Reika Ukonde labantu into program yakhe ingaya phambili.
Kodwa siyabona ukubana kuZANU PF bekulokhu kusiba labaphathi ntambo abaphosa ukufana iminyaka yonke. Umbona uMnangagwa ezakhetha abatsha yini esingakaze sibabone bekuhulumende?
Inkinga yakhona le yitsho mfowethu ukuthi engaze akhiphe esingathi ngesikhiwa i-DA ne-DNA egazini lakhe, uzefanele akhangele ngaphandle kothango ngaphandle kwelacoste, ngoba abantu abaningi abelacoste bebengaba abantu abavele bekuZANU PF. Uyafanele asebenze lama-technocrats, abantu abaziyo into ezihambela lomnotho welizwe. Engaze abelokhu ebhodi esibayeni iZANU PF khonapha okwesainbonkhayamoyo opomangwana open pop. Uyagcina sekufana nomgabe othi uzama nje ukuthi achaze abangane bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ukugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumongameli omutsha welizwe leZimbabwe kwamukelwe ngendlela ezijiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitani. Okuningi sikuzweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ekhuluma labanye abaseLondon.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cathangelwa ukuthi ulesandla sokubulala abantu ngesikhathi sekugrawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla leZaphu emathweleni leMidlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ukungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years
ngihlala lapha e UK and kungijabulise kakhulu ukuthi ngizimongamele ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele lilungiswe kuncengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazohlala la sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba uMnangagwa uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela, siyakuthokozelela lokho okwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibuphe ezami lubheki samabombo wamanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa. Zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye, ababuliweyo laye ube lesandla kukho, okudiliziweyo laye ulesandla kukho, okutshintshiweyo laye ulesandla kukho.
UNkosazana Thokonare ukhanya engelaqiniso ukuthi uzakwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ekhaya singahamba but asijahanga ngoba sizazibona ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyatshintsha zisiyanga.
Umongameli omutsha u-Emmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe ezisebhilithane eziningi zihlezi kuleli ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bangabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana nezombusazwe njengenjayelo ngesikhathi sokhetho. Kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Kukhona abathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo bambona evumela ubudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 London, ngu-Ezra Chitsa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Gipite e-Egypt. Iziphathamandla zikahulumende zithi kufe abantu abangamakhulu amathathu lanhlanu bebulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa icatsha esigabeni seSinai Peninsula. Abantu abafile abangamachumi amabili lasikhombisa ngabantwana. Siphetheke indaba zethu zakwamanye amazwe ngaseYemen. Indizamtshina ezintathu ebezithwele ukudla lenye impahla zifike esigodlweni seYemen iSanaa. Limpahla ngeyokuqala ukuvunyelwa kuhlelo kulelo lizwe kulandela ukuvinjwa kwempahla yokuphathisa iziphepheli. Ngolwesithathu iviki edluleyo amasotsha angene ngamandla eZBC bavala bona umsakazo basebefaka imbiko yabo besazisa uZulu ukubana sebethethe imtambo zombuso. Kusukusela lelo langa bekulokhu kudlalwa ingoma ezahlatshelwa ngabalwa impi yenkululeko bekuvuyo lezandla. Lokhu sokucunule abavela ababesilwa bekucele leZebra bona abathi ingoma zabo kazitshaywa. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ibutho leZimbabwe liphume kumabonakude weZBC bethatha intambo zokuqondisa owenzakala ebandleni elibusayo ngolwesithathu emadabukakusa kuviki eledlule osekubangele ukuba kube yilo elilawula zonke inhlelo ezenzakalayo ezweni. Ngolwesithathu ibutho leZimbabwe lithatha intambo lahle laguqula inhlelo baqala ukutshaya ingoma zenkululeko zebutho lezandla, ingoma zebutho leZebra kazitshaywa. Abantu sebesole lesi senzo bethi ibutho lilungisani uma liza kwehluleka ukulinganisa ukutshaya ingoma zamabutho onke alwela ilizwe. Inhlelo seziqhubekela phambili njengenhlala yenza kodwa ukuphuma kwengoma zenkululeko zebutho lezandla kuqhubekela phambili zikhala kumabona kude lakumisakazo. Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kulusizi ukuthi ibutho lalo seliqhuba inketha bechabi ekuqhubeni inhlelo kumabona kude lakumisakazo.
Kulusizi ngoba bekukhangelela ukuthi kuchaywe zonke ingoma zombuto yombili ezezipra lezizanla ukuze kunikeze i-confidence kulabo abantu abakhangeleyo ukuthi into lezi ziyabambanisa, ngoba kuba nzima ukuthi kathesa abantu ababekumbuto wezipra uma bebona kusenziwa into zezandla bezibonela bube yingxenye. Kuphakanyiswa kakhulu imlando yezandla kungaphakanyiswa yombili, bazibona bengelasabelo bona. So bekukuhle ukuthi kule i-transition kutshengisa ukuthi kule mbutho yombili yonke yadlala umlando.
Indodana kaMuyi owayengumsekeli kamongameli uJoshua Mqabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, laye uvumelane lomnumzana Fuzwayo ethi okunye okumdanisayo yikuba kukho konke lokhu okwenzakalayo akulandaba ekhuluma ngesivumelwano se-Unity Accord. Ethi lokungatshaywa kwengoma zezipra kunomutsho ohlukuluza imimoya yabanengi.
Ingoma zombangazo ezomzabalazo izilogani abekutshengiswa lapha e-TV ZBC isayidi lezipra lezaphu akucacanga, akukhithwanga kangako e-TV. Njalo nxa sibeka abakhokheli abayibo ababephambili kwezokukhulula ilizwe abayibo ababebakhulu, ubaba uJoshua uMafukufuku umdala kavezanga kangako ngalesi sikhathi nxa sokukhitshwa izinto laphana e-TV.
Unkosikazi Abigail Mupambi usole lesi senzo ethi kuqakathekile ukuthi ingoma zikhale ngokufananayo.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi ukungabi balance mhlawumbe owezingoma zethu ikakhulu eze liberation struggle ku-ZBC kathesi singathi i-omission. Angazake ngithi mina i-deliberate ngoba it's too soon for that. But kuqakathekile ukuthi vele sihle make sure ukuthi siyafaka esingathi i-recommendations ukuthi ingoma lezo ziphume zibalanced ukuze sisithengisele i-view balanced, just like the efforts which were balanced.
Osakhulayo undodana Moyo yena uthe kuyadanisa okwenzakalayo ngesikhathi lona ibutho lisithi liqondisa indlela, kodwa ingoma zenkululeko zebutho lezipra kazizwakali emsakazweni lakumabonakude.
Kuyasidanisa lokhu okwenzakalayo ngesikhathi ilizwe linemanzonzo ukuthi kuzwakala ingxenye yolunye uhlangothi luyilo olukhunjulwayo olukhunjuzwa abantu beZimbabwe. Kukanti ke leZipra yadlala indima enkulu kakhulu ekuletheni ilizwe leli. Njalo kuyadanisa ukuthi iZipra eyayikhomandwa nguJoshua Nkomo esimbiza namhlanje sithi Father Zimbabwe kodwa kayiqanjwa, kutshengisa ukuthi lokhu sithi Father Zimbabwe kuzinyembezi zengwenya nje kuphela.
Ibutho lokhe libusa kodwa uhulumende usekhuphe imibiko ethi uzulu lezisebenzi zikahulumende aziqhubeke zisebenza njengenhlala yenza. Kuthi umkhokheli webutho uConstantine Chiwenga laye usekhuphe imibiko ethi lokhe belungisa okungahambi kuhle ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy, lapho abantu labo bathe bakhangelele ukuba ukusebenza kwezemisakazo lakumabonakude kuzalunga loba nje ngesikhathi sisiya emoyeni bekungela nguquko. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngengxoxo lo waye umlweli wempi enkululeko kubutho leZipra unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo ngokuthi wangena njani empini. uMamoyo uqala ngokuchasisa ngemizamo yokuthi ababe kubutho leZipra bethole uncedo kuhulumende.
Abantu abangani sisesele problem labo yilabo kuthiwa ngama recruiters, umuntu abanye abaphuma phandle abangazange bevetwa abangazange bethini. Uyabona umuntu wonke othiye umuzi wangibo ephuma phandle kumele ethole something, andinjalo nabantwana abanye abangelabazali abaphelwa ngabazali khona ngani, akula nto abayitholayo, akulani, akulani. Ya, that's why bekhiphe ubaba uthinga ngoba besebenanzelele ukuthi akula muntu olahla abantu bakibo. Wayesenanzelele ngoba wayesekhuluma ngokuthi kumele kube le vetting, kumele kube lani. So baxothwe khona ukuthi ngaba vetting amasela khona ngale azatshontshani ngoba imali yabo isisiye ebantwini. Uyabona i-struggle is not that ususiwine someday njengesikhuluma so. Uyabona for example uyazi ukukopa sometimes kuyapasisa. Singakopha into e-South Africa ogogo bayahola. Lapha amapensheni akaholi. Uyabhala ukuthi uyare pensheni but he gets nothing. Uyabona yizo izinto ezenza ukuthi abangamzwisisi.
Lingasithi fahlafahla njengamafitshane ukuthi lajoyina njani impi lalinganani.
Mini impi ngahamba ngo-75 bengilabo 12, 13, 14 khonapho. Bengisesemncane vele ngiyibele lami ngiqala ukuphuma. Uyalibona sasuka lapho saya eBotswana, suka eBotswana saya eZambia. EZambia safika satrenwa sasaqala savula i-camp eMombesh. Then eMombesh kwaba langani kuthiwa sekumele kube le unit yethiwa yiZipa ehlanganisa amabutho ezaphu and amazanda. Sayahlanganiswa eMgagawu eTanzania. Salwa thina lamazanda amaziprendzala thetha silwile basifuqa thina saya kwenye ikhempi yethu eTanzania khona ngale ethiwa yiMorogoro. Lapho engaqedela khona itraining yami 6 months again ngaqalisa afresh 6 months kuthithi ngenze 12 months ngoba ngale 3 months lapha 3 months ngale 6 is 12 angithi. Then after that sakhethwa as commanders ama-structure sayotraini siMombesh ebilamankazana ikhempi le ibithwele 600 cadres angithi. So sathrainwa khona ngale thina singama-instructors. So ngi-instructor ngiyaphiwa i-position as a company commander and wathi sinjalo nje sitrainisa yonke into yonke ubopho physical yonke. Wawungena ilokuzena esingayifundisiyo ilesson esingayifundisiyo. Suka lapho satshintsha sayoba ku-tasist camp ethiwa yi-VC sincedise ukuthi laba abafuna ukuyatrenwa emgoshi besibancedise ukuthi hhayi lo angakwanisa, lo unjani, lo u-right, lo hhayi ngani kaphilanga, lo unjani njani, ngoba bafika abanye abangaphilanga ngenxa yesikhathi lesana esikhathinithi abantu bebebaleka lapha bebalekela ukubulawa. Sathi kunjalo kwaba kwaze kwaba lesizwe sami nanga ekafuwe abatreneli ithayiphini konke lamanye ama-subject nje okusebenza ngapha ekhaya ama-teacher lani khonapho ekhambe ten commander khonapho lo gogo kwawuthiwa Nyamrowa okokuthi nxa usimithi ngabe waye wabona nga wasibulala laye angithi uNkulunkulu wasivikela sasizabuye ekhaya asiselancedo asisancedwa asisayenziwani abantwana kabafundanga. Nxa usithi ubhalise ukuthi abafundiswa mahhala akubhadalwa baphuma abantwana kubuhlungu lokho.
Bakhona yini abaphumelelayo?
Lo ungathengisanga awuphumelelanga nxa ngumuntu wezapha umuntu weZipra awuphumelelanga lo awasala khona wayeuyisigili sokusetshenziswa then bona besiya phambili. Ngoba ungakhangela umuntu ongayanga empini uzuhawukela ukuthi bathi bengisiya nga. Bahlezi abantu, bahlezi abantu ngapha kulobusela ngapha kwenzakalani ungazi ukukhuluma uncedi ngalutho.
Sasa yeZimbabwe liyibone njani sephumile uMongameli Robert Mugabe lo mkakhe?
Uza-ke ephumile layo uzabona sizaliselebrate layo ukuthi athakathi lincedile ukuthi lingigibela ngoba kakunanzelela ukuthi uyabe sephumulile ukukuzwa lokhu lalokhu lalokhu. lokuwonakelelo kulungileyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lowalwa imbi yenkululeko unkosikazi Thariso Phiri uMamoyo, yena oyisiphathamandla sebandla lezapho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Kwezemidlalo sitshayela ihlombe iqembu le-FC Platinum ngoba yilo intshantshu zalonyaka kusigaba seCasalucca Premier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eLetshapungu nge-2-0 lamhlanje emini. Sizezwa njalo kuJoseph Njanji ukuthi ngawaphi amaqembu asuke kusigaba lesi.
Abahlohlele iqembu le-FC Platinum nguRodi Elchinyengetere no-Ali Sadiki, njalo leli qembu libe ngelakuqala eliphuma ngaphandle kwamadolobha amakhulu iHarare lakoBulawayo ukuphakamisa inkezo ye-PSL selokhu ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse. Phambilini kokunqoba kweqembu le-FC Platinum kwanamhla, iqembu le-St Paul's Musami yilo elake lathatha lesi sicoco ngomnyaka ka-1966. Iqembu le-FC Platinum liqede lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa lambili ngemva kwemidlalo engamashumi amathathu lane, kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elinqobe le-Chickenini ye-1 kanya, njalo liphutshe imidlalo yalonyaka lile miklomelo ngamashumi ayisikhombisa. Kusenjalo amaqembu abalisa elewangeli le-Harare City walandele elecholochole le-Bantu Rovers ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ngemva kokuba ephutshe imidlalo esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu le-Wangeli inqotshwe ngeleZPC Caribe nge-2 kanya, okutsho ukuba liqede lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo ngamashumi lesikhombisa. Abafana be-Harare City bona banqobe abe-Haumine ye-1 kanya, baba le miklomelo engamashumi amathathu lathoba mnembili, kodwa behluleke ukusinda ngoba eleBulawayo City iqembu ebelihlezi phezu kwabo phambilini kwemidlalo yanamhla linqobe leBantu Rovers nge-5 kanya, lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumashumi amathathu lathoba munye. Kweminye imidlalo edlalwe namhlanje, iqembu le-Highlanders libe nguJikilobhanga 1-1 leleCapes United emagomeni, eleShapane Mine linqobe leYada nge-2 kanya eMaglas. Iqembu le-Cholocho libe nguJikilobhanga leleBlack Rhinos nge-0-0, kuthi elenkezi Platinum Stars lalo libe nguJikilobhanga leleTriangle kungela elenelise ukulitshayela eMambuleni. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Don't go, don't go, man. Out, out, out. lelane ingale lintipendulo yakho ngoma phe.
Ingoma emnandi sigqibela uhlelo uzani qumanini singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Ignatius Jombo umiswa emthethwani ndaba esithi wathunjwa ngamasotsha amvala ubuso ngesaka. Umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa wamukelwa ngabamazwe angentshonalanga. Kungaphathisa yini ilizwe lokhu? Njalo ke iqembu lomdlalo wenguqu LAFC Platinum yilo intshanju zalonyaka kusigaba se-PSL silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lelayo.